mapurisa eZimbabwe abvuma kuitwa vana mujibha vebato reZANU-PF nekuti ZANU-PF yanyangadza. ZANU-PF haisina ichaiteerera. ZANU-PF wautongi wedzvanyiriri. ZANU-PF yaramba zvakaendera vanhu kuhondo. ZANU-PF yayeumbimbi ndoga. Saka takaenda vhiki yose tichivateera kuti kotsamba yedu yapapi tipindure tigone kuenda mberi nepurogiramu. Vava vasingatauri pamutondo, pamusufu, pano, pakati. Izvo ichiziva zvai chidhidhi kuteta hundi iyo mwoyo uri kumakoto. Nhasi nenguva isipi voti hurongwa hwenyu huya hwamangwana hwakanzurwa hakusina zviriko. Uku tatenga nyama taita sei nezvakadaro. Utongi hweudzvanyiriri, utongi hweumbimbi ndoga. Asi havana chavari kugona. Kukavadacha huri yambutsa vari kuuraya nhunzi iri pamhanza vachitema nedemo. Hakuna kwavanoenda. Vana veZimbabwe vasvika pakunzwisisa kuti ZANU-PF haina chirubatso rwaichaiunza munyika ino yeZimbabwe.
Matanho api amuchatora kuenda mberi? Tingaona here muchinyora zvakare tsamba kuenda kumapurisa kana kuti muchienderera mberi nekuita mhemberero dzenyu?
Hatinesi, anonyararaza mwana haanesi kusvika mwana anyara. Kana vanyora zvakare imwe tsamba tivadzidzisa kuti uda kuita zvobva uyoyo zvakare pavhiki inotevera paweekend. Saka tichange tinawo tinzwa kuti vachange vachiwa.